Vakare mara vataura nestudio 7 nhasi vati sangano reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC harina kuita chirongwa ichi richivafunga izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vatadze kunyoresa kuvhota. Sasigaro weDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vakaremara vakasiyiwa zvido zvavo mukunyoresa sezvo vanofamba nemawheelchair vasingakwanisi kupinda munzvimbo dzakawanda dziri kunyoreswa.
Ini ndakamirira DACT nevanhu vakaremara zvisiri accessible especially nevanhu vane mawheelchair. Nzvimbo dzose dzinopindwa nemawheelchair dzakakwirira zvokuti haugoni kupinda uchisunda kunze kwokusumudziwa. Saka nyaya yekusumudza hamene kuti vanhu vezeki ndo vachazosumudza here, uyewo mukusumudza kufumura munhu nokuti zvamunoona urema uhu munhu wakagara paunenge uri hwakasiyana-siyana. Saka wosumudziwa nevamwe vanhu vasingazivi mabatiro avanofanira kuita zvinenge zvava kurerutsa munhu nokumubvisa chimiro. Haakwanisiki kupindika uye munhu unozozvibvunza kuti ndondozvinetserei kinda unorejista kuvhota ini nchindofumurwa unhu hwangu.
Vamwe vati ZEC haina zvikwanisiro zvevasingaoni zvekunyoresa zvakaita semabrail. Vamhodzi Chitambo ndevamwewo vakaremara vanoti ZEC yakavasiya kunze pachirongwa chekudzidziswa kunyoreswa kuvhota nekuti haisi kuita nemitauro uye nzira dzinonzwikwa nevasingaoni pamwe nevasingatauri nekunzwa.
Kune vazhinji vane hurema nyaya yekushambadza zvikuru sei vasingaoni nevasingakwanisi kutaura nokunzwa. Iyi hainatsi kusvika zvakanaka because tikatarisa panenge pachidzidziswa vanhu nezve BVR panoita challenge yekuti vanhu vanodzidziswa vadzidziswa vopiwa mahandouts mapamphlets. Mapamphlets aya haana kunyorwa nebrail saka kureva kuti vasingaoni vaya vanongonzwa ipapo but kana vaakaenda kudzimba vazikwanisi kundoverengawo vachiona kuti zvatadzidziswa zviya zvakamira sei uyezve vasinganzwi panenge pachidzidziswa zvechera vakapuwa mapamphlets asi panenge pachidzidziswa paya paya vanodzidzisa vacho havagoni sign language havagoni kuinterpreta sign language.
Vatavengwa mazhambe avo vanofamba nemadondoro vatiwo ZEC iri kutyora kodzero dzevanhu vakaremara nekusaita kuti zvikwanisiro zvavo zvivebwe pakunyoreswa kuvhota vachiti vazhinji vavo vachatadza kunyoresa.
Kodzero dzevanhu vakaremara dziri kumbunyikidzwa panyaya yekurejista kuvhota. Saka semaonero atiri kuzviita nezvatiri kunzwa mucommunity yemunomasvingo vachatadza kurejista vakawanda. Kune nyaya dzekuti vanhu vanofanira dzemafingerprints kune vasina vane maoko akadimburwa havasi kuziva kuti position iri kutorwa neZEC pakuti varejiste ndeipi. Vamwe vanoda mamobile registration havasi kukwanisa kusvika kumacenters acho akanhanikirwa mamwe haasi accessible. Pakurejista kuvhota vachava vashoma vanhu vakaremara.
Vachibvanga vakati vakaremara vanokwanisa kuvhota munyika vanosvika miriyoni asi zviuru zvishoma ndozvichakwanisa kunyoresa nenyaya yezvibhinga mupini zvavari kusangana nazvo. Vakurudzira ZEC kuti igadzise nyaya yavo vakwanisewo kunyoresa seruzhinji rweZimbabwe. Studio 7 yatadza kubata mukuru weZEC masvingo vaZEC Spudurai avo vanga vasiri muhofisi mavo. Vanhu vachiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemakomishina anosaina maafidavit avo neuchapupu hwekwavanogara kunyange makanzuru nenhengo dzeparamende dzakanzi dzinyorese vanhu tsamba dzeuchapupu. Chirongwa chechipiri chinopera musi wa13 mbudzi gore rino pozoitwa chikamu chechitatu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.